Inini ni Marvelous Mhlanganya huyu andishithi hei no misoro ena uzedu za nasi. Muvuro chikumi 12/2017. Mutungamiri we MDCT vamogenchangirai vanoshora zvikuru kusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa muZambia vachiti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kusiyana netsika yekubata vanopikisa semhandu dzenyika. Vachitiwo Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika dzakabudirira kwete kutsamirana nechina chete. Komisheni inorwisa hori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuferefeta zvakadzama vaimbova mukuru wePublic Service Medical Aid Societies vakatsbe Dube kwete zviri kutaurwa nebepanhau reHerald zvekuti havachina nyaya dzavari kuferefeta. Kanzuru yeHarare inovhura nzvimbo dzekuti vagari vabhadhare mari dzavo kukanzuru vachishandisa masaisai edandemutande. Masangano evashandi pasi rose anoungana muGeneva kuSwitzerland kumusangano wepagore weInternational Labour Organization. Munhau dzemitambo, Zimbabwe inorova Liberia 3-0 mumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa musangano weMDCT wakapindwa zvine mutsindo kugweru mukupera kwesvondo uko vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu vakaungana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.